Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 30 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Makambani makuru asvika muZimbabwe kumusangano wekuunza budiriro mudzidzo muAfrica kana kuti 8th Innovation for Africa Summit uri kuitirwa muHarare gore rino. MDC Alliance yatumira gwaro kuSADC neKuAfrican Union ichikumbira kuti masangano aya achipindira muZimbabwe sezvo ZANU-PF yaremerwa nekutonga. Tichasangana nechizvarwa cheZimbabwe chiri kuita basa rekubatsira vanonetseka muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makambani makuru akaita seMicrosoft yemuAmerica, JP yokuPortugal nemamwe ari pamusangano wekuunza budiriro mudzidzo muAfrica. Nyika dzinodarika 30 kubva muAfrica dziri kupinda mumusangano uyu. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu unopera nhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano uyu wakakosha zvandisingagoni kurondedzera. Musangano uyu Blessing, pane 35 African countries dzauya, ari maministries primary education, maministries higher education, maministries information technology. Vauya kuzosangana nemakambani anobva pasi rose, mamwe acho mahombe. Mahombesa akadarika dzimwe kambani dzese. Mukatarisa vana Microsoft vari pano, vana Intel vari pano, vana JP yekuPortugal vari pano, vana Canon vari pano. Makambani mahombe anoita nezvemakompyuta, anoita nezve maconnections, anoita nezve innovation in education, anoita nezve curriculum development in education. Vose ivavo vari pano. Chinangwa chavo ndechekuti makambani ngaasangane nenyika dzemuAfrica kuitira kuti vaone kuti tingasevenza sei takabatana kuti tivandudze education yemuno, tiite kuti ipinde mu21st century, tione kuti tingawana mari sei yekuti zvinhu zvakadaro zviitike. Ndozvatiri kutaura nezvazvo nhasi. Ini semutungamiriri webazi reprimary nesecondary education ndini ndiri kuhosta.
Asi semataurira amuri kuita, tichitarisa panyaya dzedzidzo, Zimbabwe haisi yekuti inganzi padare endai munovhia mbudzi. Zvii zvavari kudzidzawo kubva pane zvakaitwa neZimbabwe?
MaAfrican countries kunyanya, Blessing. Nyika ino iyi kubva 1980 yakatora fundo ikaiisa pamberi. Ukatarisa mabudgets edu kubva 1980, education ndiyo inowana mari yakawanda kudarika mamwe maministries ese. Gore rino, for example, Blessing, takawana 1.13 billion yakaallocatewa kueducation, which is inotosvika kuma 20% yebudget rose renyika. Saka ndochimwe chinhu chava iyoyo chokukoshesa education kudarika zvimwe zvinhu zvose, chinhu chavanogona kudzidza muZimbabwe. Chimwe chavanogona kudzidza muZimbabwe, Blessing, ndechekuti takati vabereki vanofanira kuve musimboti wechikoro. Uchaona kuti zvikoro zvizhinji zvatinazvo muZimbabwe iko zvino, nyangwe zvedu tichiti zvikoro zvegovernment, asi vabereki ndivo vari kuisa mari zhinji inovaka mabuilding pachikoro ipapo, inoita kuti day to day management yezvikoro ienderere mberi. Isu sehurumende mari zhinji yatinoisa ndeyekubhadhara maticha. Totiwo apo nepapo tiri kuvaka classroom block, apo nepapo tiri kutanga kuvaka chikoro nezvimwe zvakadaro, asi vabereki musimboti wesupport inoenda muEducation ndochimwe chavanogona kudzidza muZimbabwe. uye takatrena maticha tine makolleges akutrena maticha nema universities akawanda saka tiri nyika inoramba ichitrena maticha zvemhando yepamusoro.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Bato rinopikisa reMDC Alliance ranyora gwaro ikariendesa kumutauriri weparamende vaJacob Mdenda, sachigaro weSADC vaHage Geingob, sachigaro weAfrican Union vaPaul Kagame nokumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ichipa pfungwa dzayo pamagadziriro enyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Gwaro iri rinonzi Petition on the Roadmap to Legitimacy and Democracy in Zimbabwe rinoti hurumende yeZANU-PF yaremerwa nekutonga nyika, saka pave kuda kuti vapindire uye vari kunze kwenyika vavabatsire. Evans Zininga abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Zviri mugwaro izvi zvikurukuru zvinotaura pakuti nyika ino ngaione kuti zvinhu zvabhiridha, zvabhiridha nesemombe dziri pachipani, hakuchina kwatiri kufamba tichiinda. Tiri kuda kuti nyika igadziriswe. Nyaya yemaelections akaitwa haina kubuda zvakanaka. Pakazoitika umondi hwekushudha vanhu, pakaita kubirwa kwemaelections. Saka tiri kuda kuti vanhu vagare pasi, vatarisane, vataurirane pachokwadi kuti nyika toendesa kupi, poitwa inonzi iyo political settlement. Tadarowo futi ikonomi yamira. Varume ava vatadza kumanya neikonomi, vongodzungaira nesango, havachazivi chokuita.
Zvino munoona sekuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadziriswe?
Ine 5-point plan yakataurwa naPresident vedu, tinofanirwa kuita dialogue dzokutanga kutaurirana. Tataurirana tochitsvaga transitional authority inodhila nemaissues epolitics, inodhila nemaissues ekuti tigadzire nyika nemaitirwo anoitwa politics enyika. Vamwe vanotora upfumi hwenyika vachikampeina, nyika yosara isisina upfumi. Upfumi hwese hwakatorwa kuzvitengerwa mota dzeZANU-PF, hakuchina kana mari mabhenga angotarisana. Tabva ipapo todhila neinternational engagement, towirirana nedzimwe nyika dzekunze. Tabva ipapo togadzirisa ikonomi, toona kuti ikonomi yobetsera vanhu veruzhinji. Tazobva ipapo togadzirisa kuwirirana kwedu nedzimwe nyika kuti tinge tichiwana mari tichifamba takadaro.
Pane here zvingangoitike zvinogona kuona sangano reMDC nereZANU-PF muchizogona kubatana kushanda pamwe chete?
Kana tikataurirana vanhu votambura, vanhu iko zvino vanhu vari kupedza nguva, vari kurara mumaqfuel, aenda kubasa haasi kuziva kuti achadzokera here, abva kubasa haasi kuziva kuti achadzokera kubasa, zvese yangova nyamamire nerongo. Saka tinofanirwa kutarisana, totaurirana sevemhuri yeZimbabwe. Tikatadza kudaro hapana chinofamba.
Ndotsvagawo kuti vemamwe masangano ekunze vakaita sana SADC neAfrican Union taonawo vatumirwa gwaro rimwe chete irori, vane here zvavari kumbotaurawo kana kuita zvinotaridza kuti vane shuviro yekubatsiridza zviri kuitika munyika?
Ndo zvatoda kuti tivataridze nemapetition atanyora kuti vange vachitarisa kuti maelections haana kufamba zvakanaka. MuZimbabwe hakuna kurugare, vanhu vakapfurwa, hapana akasungwa, vanhu vane hasha, vanhu vane kunyunyuta, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Pane mweya wakaipa wakatimbirira Zimbabwe. Saka ndosaka tiri kuti vabuye vedu vari kuSADC nekuAfrican Union vanofanirwa kupindira vayananise vana vanyamunhu vari kunetsana.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau iri muna mamwe mapepa nhau emuZimbabwe. MuHerald mune nyaya pamusoro paWalter Muzembi, avo vari kunzi vari kurwara zvakaipisisa nechirwere chegomarara chavari kurapwa kuSouth Africa. Gwetara vaMuzembi vaJacob Sikala vakazivisa dare redzimhosva nezvenyaya iyi nezuro. Muherald Mekare mune nyaya yekuti hurumende iri kugadzirira kuti ikwanise kuongorora motikari dzese dzakamboshandiswa kuona kuti dzinokodzera here kufambiswa dzisati dzabvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mudaily News mune nyaya yomutungamiri weMDC Alliance Vanessa Chamisa vachiti sezvo zvinhu zvichiramba zvichipa munyika panofanirwa kuumbwa hurumende inotonga zvinhu zvichigadziriswa munyika kana kuti transitional government. Mudaily News mekare mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vakagadzirira kusangana navaNelson Chamisa kana vachamisa nebato ravo vakabvuma kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru gore rino. Mukroniko mune nyaya yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC ichiramba mashoko ekuti pane bvunzo nhatu dzichanyurwa patsva mushure mekunge vamwe vanhu vanzi vakaona mibvunzo yacho bvunzo dzisati dzanyorwa. ZIMSEC inoti aya manyepo akatangwa pasocial media. Yasvika nguva yekuti tinzwe zvinotaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Inini ndinoitwa Total Jowina, anogara muprovinzi reMasvingo, asi pari zvino ndiri kurarama ndiri munzvimbo yeSouth Africa sekutsvaga kurarama kubudikidza nekuoma kwakaita zviri munyika yedu. Asi chandiroda kukurudzira kuvana veZimbabwe ndecheshanduko kuti avo vana vanotsigira ZANU-PF vanhu vari kungodya chete vasingacheuke vamwe kuti chiko chiri kumboitika kune mhuri dzevamwe. Saka panguva yavanobudisa vamatwitter vachitaura kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, zvinhu zviri kuratidza kuti ihurumende izvine hanya nevanhu vayo, asi kuti munhu agona kungosapota ZANU-PF nekunyomba kana kumbunyikidza kodzero dzeumwe munhu weZimbabwe ndiye ari kudya kuZANU-PF. Ndiri kutaurira pakuti tose ngatityei Mwari, nekuti Mwari haatongisa sabhuku. Kubva 1980 tiri pautongo hweZANU-PF, hapana chachinja pakupinda kwaMnangagwa, zvatozoita wese. Dai vari vamwe vangoweneka zvakanaka vapuwa ruremekedzo rwavo segamba, nekuti zvavave kuita izvi zvinorwadza isu takatarisa, zvichazonyadzisa kana vachinge vazorupa kubvira usina kukodzera rova neruremekedzo rwavo. Dai vari umwe munhu vangadai vakangoti zvavo pavakabvisa musharukwa vaMugabe voti zvavo voita handover, a proper handover kuyoung generation. Dai vaine ruremekedzo rukuru vakakufanana navana Mandela.
Makadii vana veZimbabwe, zita rangu ndoitwa Tendai Mudoni. Zvinhu zvacho hazvichatengeka hama dzangu mumashoresrumu. Handizoti chararama sei. Zvinhu zvacho zvatonyanya kuomesesa kuti uende kuti unotenga mbeu, unotenga fertilizer wozvirimire, hazvichatoiti. Handizive kuti mutungamiri wenyika kana achinge achiona mamirira zvakaita nemararamiro atinoita muZimbabwe munyika medu, kuoma kwazvakaita, handifungidziri kuti achada kuti tienderere mberi tichirarama. Ipapo dai mutungamiri wenyika amboonavo zvatisu tese tinovana vana venyika yeZimbabwe tinongotambura kuwana kwedu kutambura, tiri varombo izvi. Aiwa, ndatenda hangu mese makatirira makadii zvenyu, handizive kwamuri wekoko kana zvinhu zvakachipawo.
Kunoku zvinhu zvaoma. Tiri kumaunti harweni tashavo todini, mari dzacho hatimbowani kadza tiri kushandira muvanhu kushandira mari nokwana bhare sipo muswero wese. Dai hurumende yatinzwa uya mbotiona unoti tiri kutambura kuno maita basa.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga neMorning Show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paro richango budiswa riri kupomera Uganda mosha yekuendesa ku South Sudan zvombo zvinobva ku Europe ichiputsa zvirango zvakatemerwa nyika iyi. Baro iri iro rine mapeji zana nerimwe rakanyorwa nesangano rinonzi Conflict Armament Research richiti Uganda yakatenga zvombo kubva kunyika nhatu dzeku Europe ikazviendesa kumauto eSouth Sudan. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati havasi kuzosangana nemutungamiri weRussia pamusaka pezvikepe zvitatu nevanhu vazvo vekuUkraine vakapambwa neRussia muBlack Sea. VaTrump vataura izvi vari munzira kuenda kuArgentina kumusangano weG20. Nhasi muchikamu chino tafunga kutarisa nyaya dzevasungwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika mhosva dzavakapara muBotswana zvaratidza maonero akasiyana-siyana pamusoro peurongwa huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neBotswana hwekuzvidzosera kuti zvinopikira munyika dzavo. Vamwe vanoti urongwa uhu hwakafanana nekuvakanda mumukana wamampere, vamwewo vachiti chirongwa ichi chichavapa mukana wokuva pedyo nehama neshamwari. Shingirai Madondo atitarisira nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vaPatson Patsanza vakabatwa nemhosva yekuwanikwa nemidziyo yakabiwa vanoti havabvumirani nechirongwa ichi. VaPatsanza vanoti urongwa uhu hauna kunaka nekuti mitemo yenyika mbiri idzi haifanani. Vaenderera mberi vachiti dzimwe mhosva dzinoendeserwa vanhu mukujeri muBotswana hadzisi mhosva muZimbabwe.
Handina zvachiremerera kuti munhu anonzi akunzwa Botswana uchinopikira kuZimbabwe pakuti dzimwe mhosva dzinonzi mhosva muBotswana kumusha dzimhosva izvo zvisazafana nendine mhosva yandikunzi foni yako tofunza yakabiwa. Saka ndapakwa mhosva nenyaya iyoyo ndoendeswa kuZimbabwe ndinopikira kuZimbabwe kuZimbabwe yaongo semhosva. Vechipiri kune mhosva dzakanyanyasunga maZimbabwe kunoreze ezekujamba bhoti ndapara mhosva kwauri ndatadzira iwewe ndochinopanishwana nengeni asina ndatadzira kufunga kwangu nino handione ndirational behind the whole idea.
Nokuda kwenzara inonzi yakapfunya chisero mumajeri emuZimbabwe, vaPatsanza vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kwevasungwa kuZimbabwe kwakafanana nekutongerwa rufu.
For the fact that someone has chosen to come and commit a murder most of us, maybe then got away kuti ndakasungwa kundaze ndiona kurarama pane kuti aite mhosva kuZimbabwe kuti azivati muZimbabwe anzi vapinda death trap jere Zimbabwe death trap apin akupinda mujere Zimbabwe afira imomo nezvirwere nenzara.
Chimwe chisungwa cheZimbabwe vamukuruleko Maseko vanoti urongwa hweBotswana neZimbabwe uhu hauna kunaka nokuda kwemamiriro akaita zvinhu kumusha. VaMaseko ava vane makore masere vari mujeri reBotswana vanoti mapurisa nevachengeti vevasungwa venyika iyi vanobata vasungwa zvakanaka zvichienzaniswa nezvinoitika kumusha.
Handina problem navo, vanobata zvakanaka, havana sarudzi, zvangofanana, chikafu tinongopiwa zvakafanana. Vatanisa ndamboona munhu asina mbobata zvakanaka.
Asi mumwe musungwa anobva kuZimbabwe vamunweti Tsinkirovhu vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kumusha kuri nani pane kupikira jeri kure nehama neshamwari. VaNjovu vanoti zviri nani kuti vadzoserwe kumusha nokuti vabereki veruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika munyika iyi hazvina ruzivo rwekuti mabhanditi muBotswana.
Eish, raifi munomu aina kumira zvakanaka. Inini ndinofarira ndingafarira zvinjinji atingaenda tinobhanditira kumusha wetu. Ngovo kunoku hativatsirwi nezvinhu zvakawanda. Tu hatina mavhizitara anocheka munomu. Vabereki bedu havana mapasipoti okupinda munomu beuya vetucheka munomu. Kumusha zviri nani papa sina skafu uri kumusha kwenu. Hangutize musha wako nekuti hapana skafu.
Nyanzi munyadzi zvokuchengetwa kwevasungwa nemutemo vaCosmas Gotora vanoti kunze kwenzara urongwa uhu hwakanaka. VaGotora ava vanoshanda muBotswana vari gweta rakazvimirira vanoti vasungwa kuZimbabwe havana rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende yeBotswana panguva yavanenge vari mujeri.
Kana uri kuZimbabwe, Botswana is better in terms of resources. Yeah, you cannot get an access yekuti uningiregere uite education in Botswana. They don't allow that. They only allow their locals. KuZimbabwe unogona kuenda kunoita izvozvo. Kana unga uchida kuita education in Zimbabwe, you can do that.
Vachitaura muparlamende yeBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika iyi vachokati vakati nyika mberi idzi dzava pachinhano chepamusorosoro muurongwa hwekuchinjana vasungwa vari kupika mumajere enyika mbiri idzi. Kunofungidzirwa kuti kune vasungwa zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumajere eBotswana, zvikamu makumi manomwe zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekutarisa nyaya dziri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe Pastor Fortunate Hove vanoita basa rokubatsira vanhu vanotambura vachishandisa Consent Family Ministry vari kuRiverside kuCalifornia. Pastor Hove vanobatsira nechikafu, mbatya nekutaura neavo vari kunetseka nezvinodhaka, kubatsira mhuri kuti dzigare zvakanaka uye kubatsira nezvimwe zvinoita kuti upenyu hwevanhu huite nani. Tabata Pastor Hove kuti tinzwe mashandura avari kuita mukubatsira vanhu.
Tinogamuchira vanhu vaya varambwa nenyika vari kugara mastreet tovapa chikafu. Ii vachinzi vachotova kansela vanenge vane dambudziko rokuremerwa nokudhakwa, vamwewo madrugs akasiyana siyana, vamwewo pfungwa dzakukanganisika. Tine tichitaura navo kuvaratidza rudo. Hazvisi nyore nokuti vanhu vanoratidza kuti vakarambwa vanofisa kuti akarambwa, saka vana basa nezvakawanda.
Basa iri munoriitira kupi?
KuRiverside, kunonzi area nzvimbo inonzi Mid Valley muParis.
Saka munoona vanhu vanobva kwanzvimbo dzakasiyana zvakadini?
Vanhu vanobva kwese kwese muno muAmerica. Iri ndo ratinoita panzvimbo pamuzinda wedu patinoshandira. Vana vedu vakabva kuZimbabwe vazhinji chivanhu chatinotaura icha havachinzwisisi. Vanoona vaupenyu hwavo huchingokanganisika, saka mai pamwe havana kutsanangura kana baba. Saka umai hwedu hunotova umai hunokosha. Uri mufundisi unoota mai, woita tete, woita mai nini, woita mai guru, kuitira kuti ubatsire vana kuti muDzimba umu vagare zvakanaka.
Chakaita kuti muite basa iri muno muAmerica chii?
Ini ndichibva kuZimbabwe handina kuuya kuAmerica kuzotsvaga zvemari kana zveupfumi. Kwakatova kudaidzwa naMwari. Ndinotova nemazuva andinoisa padivi ekuti izvo ndikwanise kutaura nevana tichinamata. Varume nevakadzi kazhinji izera rechidiki vandine ndichibatsira mukurarama, nokuti vazhinji vachoti mufundisi ndinoshanda mari yangu handiona kuti nepepi. Mufundisi utano hwangu handimbohunzwisisi. Ndinovhiringika ndiri mumba kunge pfungwa dzadhanganyika. Saka ini basa iri zvizhinji izvi zvandiri kusangana nazvo ndakasangana nazvo somunhu akabva muimba yanga yakasiyana mai nababa. Saka naizvozvo kushanda kwangu semutapi wenhau kwakandidzidzisa kuti ndisava munhu anojaja vanhu. Ukuwo zvandakasangana nazvo, kana mukadzi ari kunetswa nemurume akataura neni, ndinomunzwisisa kwaari kubva.
Munoshanda here namamwe mapazi ehurumende kana kuti eguta mune zvamuri kuita izvi?
Kunyanya nyanya zvekupa vanhu chikafu ichi tipatinotoshandira takapiwa necounty of Riverside. Tinoshanda nasupervisor weFirst District, vakatombotipawo magwaro ekutenda basa ratinoita. Kana pakaita vanhu vane nzara ndo vanotomuti endai kuConcerned Family ndokwamunonowana chikafu. Vaya vanoda hembe, vanoda zvese vanouya pano, nokuti tinosimbiswa nevamwe vese vatiri kushanda navo. Harisi basa rokuti ndinoti ini ndiri kuita zvandiri kuita ndiri kudai. Aiwa, ndizvokuti nditori mumwe wevanhu vakawanda vatinoshanda navo nemapazi ehurumende, eutano, epfungwa, zvedzidzo nezvemabasa, zvese izvozvo tinoshandira pamwe chete.
Chimwe chezvinhu zvamunosangana nazvo zvinoita kuti basa renyu riome ndechipi?
Kazhinji kacho munoziva nyika yatinogara ndokuti vakaona basa richivirira zvakadai, richipamba zvakanaka, havatarisiri kuti munhu mutema unotungamirira. Saka vanoti vakauya vaona kushanda kwacho basa richifamba zvekuti heki. Vane vakatarisa kuti saka vanotungamirira ndeupi pano, avatarisiri gatadema. Saka usimuka kuti ndiwe unoona vanhu vachiona uso kuti hoo votoshamisika.
Mubatsiri wevazhinji kuCalifornia, Pastor Fortunate Hove, tinoimba kuti vacharamba vachiita mabasa akanaka ayo. Iko zvino regai tingotarisa zviri kunyorwa nevamwe vanotandara nesu paFacebook. Tinoona Thomas Uragu, Eunice Tsikirai, Faith Chinembiri, Chingirai Marandu naProfet Sam vari kuti mangwanani, aiwa tinofara chaizvo kuti munowana nguva yekutandara nesu. Shadrack Mandiona ari kuti hello over miles, aiwa makadini henyu mukoma Shadrack. Hepi madie ati ndiri kukuona ndiri kuBotswana. Milkal Nyarungwe ari kuti musanyeperana, economy haigadzirike kusvika zano yazorora. Aiwa ndokuona kwenyu wekoko, asi vanhu vanongoramba vachienderera mberi nezviri kuitika. Tinofara chaizvo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Makambani makuru asvika muZimbabwe kumusangano wekuunza buduriro mudzidzo muAfrica, kana kuti 8th Innovation for Africa Summit uri kuitirwa muHarare gore rino. MDC Alliance yatumira gwaro kuSADC nekuAfrican Union ichikumbira kuti masangano ayo achipindira muZimbabwe sezvo ZANPF yaremerwa nekutonga. Tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.